Maangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare maangwana na nasi uri musi wechipiri chivabvu 29, 2018, nguva dzava 6. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukuru wenyika kana akapuwa bhiu iri kuti ringe rapa desk pavo, vangadai vatorisaina kare nekuti nyaya yemaelection inyaya inotora chimbi chimbi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vomirirwa kuti vaise runyoro rwavo pabhiri remutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill.
Uyezve hazvisi clear kuti president wanga achireva pakondiana unogona kuva president pavamunangarwa anogona kuva president kudawo kuchechi kwake kana president chamisa weopposition kana president mai mujuru.
Mumwe mushandi wekumajeri opinda munyatwa achipomerwa mhosva yekutsigira vaNelson Chamisa.
Pane imwe objection pachirungu kana yekuti ani nani zvake anoda kuzopikisa zviri pavoters roll apuwe mukana.
Nhasi izuva rekupedzisira kuti vanhu vatarise kuti mazita avo akanyorwa zvakanaka here mugwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiri vakamirirwa kuti vaise runyoro rwavo pabhiri remutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill. Bhiri iri rakaendeswa kuhofisi yavo nemusi wa24 chivabvu. Kana mutemo uyu wadzikwa, ndiwo uchashandiswa musarudzo dzegore rino uye wakatotambirwa nematare eHouse of Assembly neSenate. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemitemo vari gweta Dr. Alex Magaisa.
Tisingazive kuti chii chaita kuti zvinonoke, asi semaonero angu mukuru wenyika kana akapuwa bhiu iri kuti ringe rapa desk pavo, vangadai vatorisaina kare nekuti nyaya yemaelection inyaya inotora chimbi chimbi kuitira kuti zvacho zviri kunzi zviitwe mumutemo munyowani zvimba zvachingoitwa nevanhu vezeki nevamwe vese vari kutevedzera mutemo. Saka handione kuti sei zvinhu zvaanonoka kuti vanga vasati vasaina iko zvino. Vangadai vakatosaina musi wacho warakasvika nekuti ndiwo kavanhu vezanupf vakaita amendment iyoyi. Saka zvinoreva kuti vanoida. Handione kuti sei chii chiri kunonotsa kuti isasainwe utungova mutemo.
Saka chii chinozoitika kubva pavanenge vaisa runyoro rwavo ipapa ivo vaMnangagwa?
Kana vachinge vangosaina bhiu iroro, zvinoreva kuti vatoo mutemo wenyika. Ndo chinhu changosara chete kuti mutemo iwoyo unge wakunzi ndo unoshandiswa nevanhu vezeki nevamwe vese vanotevedzera mitemo yezvemaelection.
Kavakausaina vasati vatara zuva rekuti sarudzo dzinoitwa rini, unenge uchifanira kuti unge uchishanda iwo musarudzo dzatiri kupinda gore rino?
Ndizvozvo chiripo ndechekuti vakadaidzira date remaelection vasati vasaina mutemo uyu, mutemo uyu hauzonge wakushanda. Ndo zvinotaurwa nebumbiro remutemo. Saka zviri nani kutoti ochakatonaka ndechekuti ngavatange vasaina bhiu irori riite mutemo vozodaidzira havo date papaya, nekuti deti kudaidzira kwavanoita kunotori nechekuita nekuti mutemo iwoyo unge wakushanda for maelection atakatarisana nawayo.
Asi muchitarisawo senyanzvi munyaya dzezvemutemo, munoona here bhiri iri rakakwanisa kuvandudza mitemo yesarudzo zvekuti pangaitwe sarudzo dzisina mutauro?
Kangori kanhambo kakatorwa kadiki. Chiripo ndechekuti bumbiro redu remutemo unova mutemo mukuru wenyika wakabvumwa muna 2013 patiwo nemakore mashanu. Zvingadai zvakagadzirwa, ndiwo mutemo ungadai wakatanga kugadzirwa iwoyo. Handione kuti sei vanhu vaakuita chipatapata kuda kugadziridza mutemo wemaelection pangosara mwedzi mishomashoma, tingatoti mavhiki asara kuti election iitwe, nekuti inofanira kuitwa muna July kana muna August dzatatotarisana nadzo. Saka ni zvinhu zvingadai zvakagadzirwa kare izvi. Mitemo ingadai yakachinjwa yakawanda, zvinhu zvoda kuchinjwa zvakawanda kwazvo, asi vari kungoita kadiki kadiki ndingatoti zvakafanana nemunhu ari kusona burugwa nezvigamba chino chigamba choiswa apo iko choiswa apo chimwe choiswa apo harisombofara kabuda zvakanaka.
Nyanzvi munyadzi zvemitemo vari Gweta Dr. Alex Magaisa vari parunare muno muWashington DC. Nasi izvari kupedzisira kuti vanhu vaende kumaofisi eZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti vanoona kuti mazita avo akanyorwa zvakanaka here mugwaro revavhoti. Chirongwa chemazuva gumi ichi chakatanga musi wa19 mwedzi uno. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti kusvika pari zvino vanhu vanoda kusvika mamiriyoni mashanu vaenda kunotarisa kuti mazita avo akanyorwa zvakanaka here mugwaro iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata mukuru wesangano runoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center vatawanda Chimini.
Hatifaniri kunge chete tichingotarisa kuti madetails edu akamira sei. Tinofanira kunge tichipuwa mukana wekuti tinge tichitarisawo kuti voters roll racho rakamira sei. Pane inonzi objections pachirungu, mukana wekuti ani nani zvake anoda kuzopikisa zviri pavoters roll apuwe mukana wekudzva election commission kuti aiwa handitenderani nekuti nhenge ari pavoters roll nemareasons akati neakati. Mukana iwowo hatina kuona election commission ichipa vanhu mukana iwawo. Ndo zvimwe zvataona sedambudziko munyaya yeinspection yevoters roll. Mutemo unotendera kuti vanhu vange vachiziva kuti voters roll racho anaani zvisinei kuti vapuwa mukana wekuti vazvitarise ivo chete. Saka mukana vatatitarisira kuti election commission isapa mukana wekuti vange paine ongororo yakakwana yevoters roll tichipanawo zvakare mukana wekuudza election commission kuti aiwa muvoters roll ramuri kugadzira racho so far madii magadzirisa pakati nepakati. Tava kutyira manje tichienda pamberi kuti mukana iwowo wekuti pange pachizoiswa maobjections kana feedback inenge ichipuwa kuelection commission kupedzisa kugadzisa voters roll tichashaya mukana wakaita saiwowo. Hazvinova zvinhu zvichaita kuti pakazowanikwa paine zvisina kumira mushe pavoters roll nguva inenge isisina kukwana kuti zvakadaro zvinge zvichitaurwa. Saka isu takazvimirira tega tafunga kuti zvakakosha kuti nyaya iyo tinge tichiende pakumatare kuti matare aongorore kuti zviri pamutemo here zvakaitwa neelection commission zvokuramba neprovisional voters roll iroro.
Sokuona kwenyu imimi, hurumende yakaitawo basa rayo zvakanaka here?
Hurumende yeZimbabwe iri kufamba nyika dzose ichiudza vanhu kuti tinoda sarudzo chabatwa zvakanaka. Hatingabati sarudzo zvakanaka kana paine zvimwe zvinhu zvisiri pamutemo zviri kuitwa takatarisana nenyaya dzesarudzo uye mukana wekuti zvinhu zvinge zvichiratidzwa kuti zviri kuitwa pachena usiri kupiwa. Saka chakakosha ndechekuti tsarudzo dzedu dzinge dzichizobuda zvakanaka ngapange paine kubatwa kwebasa zviri pachena basa rese nezvekuita nezvetsarudzo pasina zvinhu zvinorambidzwa kuonekwa kana kuti zvisingabvumirwi kuonekwa. Election commission pamwe pacho inobva yati patinoti ngavaite zvinhu pachena kuti aiwa mauda kutiteerera basa. Basa reelection commission ibasa reBabwe, ibasa rekuti vanofanira kunge vachiita vachiva accountable kumaZimbabweans pasina zviri kuitwa zvatingati zviri kuitwa muchivandi.
Mukuru wesangano runoona nezvenyaya dzesarudzo rakazvimirira reelection resource center vatawanda Chimini vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Masangano akawanda ekunze ari kuteerera kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti vatumire vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. Mamwe masangano akateerera kurudziro iyi anosanganisira emuAmerica anoti reInternational Republic Institute nereNational Democratic Institute ayo abatana kuumba mubatanidzwa unonzi Zimbabwe International Election Observer Mission uyo uchatumira nhumwa kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe. Sangano reEuropean Union nezuro rakatonyorerana chibvumirano nehurumende kuti ritumirewo vaongorori. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipo Dendere.
Ini ndinoona kuti zvinoratidza kuti pasi rese harina kunge rakarasa Zimbabwe, asi vatungamiriri veZimbabwe vaiva muZANU-PF ndo vanga vakavharira nyika vachiti ivo havadi kuengaja nedzimwe nyika. Saka tikatarisa United States in particular, tinoona kuti USAID mumakore gumi nematanhatu apfuura zvinhu pazvanga zvakaoma havana kumbobvira vakaregedza kuendesa aid kuZimbabwe. Maambasada taiva navo vaBruce Watson navaHarry Thomas vaiva maambasada akanga ari very engaged mumagariro evanhu vemuZimbabwe vachibatsira pavaikwanisa. Saka izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe inyika ine shamwari dzakawanda dzinoda kuona nyika yedu ichibudirira. Takatarisa maelection observers, tinoona kuti gore ratakapedzera kuita maInternational Observers gore ra2000 pakatangawo kupinda MDC ichizohwina masits akawana muparliamende. Kubva ipapo nemakore akanga awedzera political violence mumaelections edu, tanga tisisawo International Observers vachibvumidzwa nehurumende yeZANU-PF.
Ivo ve National Democratic Institute ava ne Republican Institute tiri kunzwa kuti vane mamwe mabasa vakamboitawo kumashure ezvesarudzo idzodzi, vangaiswe pachikero chakakura zvakadini chekuuya kuzotarisa sarudzo dziri kuuya idzi?
NDI neRRI vanhu vanoshanda nyika dzakasiyana-siyana. Ndinovimba maelections mazhinji aitwa gore rino ku Asia nemamwe maAfrican countries vanga variko. Asi sezvinamboreva maInternational Observers, isu tinodzidza nezvavo, tiri kuonawo kuti zvakakosha kuti kana vachinge vaenda vashande nevanhu vanonzwisisa nyika dzavari kuenda mavari. NDI ndinovimba kuti vari kuenda nemaobservers anoziva Zimbabwe chaizvo, vamwe vekune mamwe maAfrican countries, maexperts akasiyana-siyana epolitics. Saka ndomanzwira andaita kuti vari kutarisa kutsvaga vanhu vanonyatsori neruzivo rweZimbabwe neZimbabwe politics, zvekuti havasi kungonotarisa vakagara kumahotera aiwa.
Ivo vanouya kuzoongorora nekuona zvesarudzo vachibva kunze ava, vakazviita vari vega vasina vamwe vemukati, vanogona kuona nemaonero asiriwo here?
Ya, vakazviita vega vasina communication kana kuti rubatsiro kubva kumalocals. Aiwa, ipapo panogona kubuda pasina kunaka. Takazviona last year maelections ekuKenya kuti maelection observers akati zvinhu zvese zvakanga zvafamba zviri top shape, asi tikazoona mumazuva aipera kuti zvinhu zvakanga zviri top shape nekuti ivo pane manuances avanenge vasina kunzwisisa sevanhu vasiri vemunyika iyoyo. Saka objectivity inounzwa nemaforeigners inogona kuitwa outweigh neinability yavo yekunzwisisa zvinhu zviri kuitika munyika. Sekuti munhu akaenda kubocha, kunoona maelections ekubocha asina chaanoziva nekubocha, anogona kuignora zvinhu zvekuti mumwe munhu anobva kubocha anoita pick up on very quickly.
Avo vanga vari nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipo Dendere, vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kushora zvikuru vebazi rezvekuchengetedzwa kwevasungwa reZimbabwe Prisons and Correctional Services nekuda kumisa basa mumwe mujeregadhi achipomerwa mhosva yekutsigira bato rinopikisa reMovement for Democratic Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Bazi remajeri reZimbabwe Prisons rakanyorera masamanitsi kuna vaJohn Mahlabela vanoshanda kujeri rechiredzi kumasvingo kuti vave kuzotongwa muswato wofukumi vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu chechitatu chemutemo wekushanda kwevanochengetedzwa vasungwa kana kuti Section 3.1 of the Prison Staff Discipline Regulations 1984. VaMahlabela vari kupomerwa mhosva yekunyora mashoko paTwitter vachiti huyai kuchiredzi mutungamiriri wenyika kana kuti come to chiredzi my president. Vebazi rezvekuchengetedzwa kwevasungwa vanoti mashoko aya akanyorwa mushure mekunge vachamisa vaita musangano kujerera Growth Point kuzaka kumasvingo. VeZimbabwe Prisons vanoti mashoko aizvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vaMahlabela havana kodzero zvachose yekunyora sezvavakaita izvi. Vanhu vana vari kutarisirwa kupa uchapupu vachiroverera vaMahlabela mhosva uye dare richagara kumasvingo kutonga nyaya yavo. VaMahlabela vanenge vachimirwa navaColin Maboke uye vaBlessing Nyamaropa vanova nhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights. VaMaboke vanoti havaoni mhosva yakaparwa navaMahlabela.
Chokwadi ari kutongwa musi wa12 June pamasvingo remand prison. Ari kunzi wakashowa loyalty nekuva mutraitor pakati come to Chiredzi my president pa Twitter. But chiripo panyaya iyi ndeyekuti Twitter yachona iri kunzi yakashandiswa. Hapana evidence iripo inoratidza kuti iTwitter yake. Kechipiri ndeyekuti pane nyaya yefreedom of expression. Munhu one right yokutaura zvaanotaura kuti come to Chiredzi my president. Uyezve hazvisi clear kuti president wanga achireva ipapo ndiani. Unogona kuva president vamunangarwa, anogona kuva president kuda kuchechi kwake, kana president chamisa weopposition, kana president mai mujuru weparty yavanayo yavari kutungamira. Mapresident akasiyana. Saka ndinonasa kuti inongova nyaya yekuti pakangomanywa kunzi katisunge munhu pasina ubo unoratidza kuti mhosva yake chaiyo chaiyo ndeyekuti chinyi. Chiri ndipandiri panapa ndotova president werimwe organization isina chokuita nematongerwo enyika.
Mashoko aya atenirwa nerimwe gweta remumasvingo vaAmin Mafa vanoti bumbiro remutemo harirambidze vashandi vehurumende kutsigira bato ravanoda.
Mutemo bumbiro remutemo ndinofara zvikuru kuti hari patsanudzi macitizens eZimbabwe vagari vemuZimbabwe kuti musivhuse vhandire kata hasi. Rinoti upi neupi ari muZimbabwe ane kodzero anoti mapolitical rights kutsigira bato ripi neripi randa kutsigira. Sazvoti munhu anoshanda kumasoja, achira kumapurisa, nditicha, hazvitaridziwi pabumbiro remutemo munosonotsigira bato randa kutsigira. It's a right. Kana right iyo yakukanganisiwa munafanira kuenda kumataridzi mhosva kunotaridza kuti kodzero dzangu dzakudi dzakutyorwa.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti kubva muna 2010 vanhu vanodarika mazana maviri vakasungwa nekunenemererwa mhosva dzekuzvidza mutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Marampa.
Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatendai Biti raramba mashoko ari kutenderera yekuti riri kunetsana nebato reMDCT riri mubatanidzwa weMDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wePDP vaJacob Mafume.
Ndiye nhema ibasa reZANUPF iri kuvhunduka nekubudirira kuri kuita Alliance. Vava kungoisa pasocial media manyepo avanenge vangoronga. Isusu tiri kufara mutungamiri wedu vaBiti navaChamisa vaimanya nemusi wesvondo vachimanyira change, tichiimba nezviri pamusorosoro kuti vaChamisa vava kuzopinda. Hatisi kunyunyuta kana nyaya iripo haizi yekugovana mafufu semakonzo. Nyaya iripo ndeyekuti tibvise ZANUPF ruzhinji rweZimbabwe runge ruchibudirira. Hazvibudiriri nekupana zvigaro zviri mumhepo, zvigaro zvisina zvazvinoreva. Chakakosha ndechekuti vaChamisa vaite president wenyika ino, vaunze kubetserekana kuvana veZimbabwe. Izvi zvimwe izvi kutungana kwembudzi.
Ko iyo nyaya yemaprimary kana yekutsvaga vachamirira bato renyu musarudzo yakamirawo sei, tichiona kuti muri pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance?
Tiri kufara zvikuru nenyaya iri kuitika kweMDC Alliance. Kuri kuitika maprimaries kuMDC, kuri kuitika kuPDP, MDCN. Zvakanaka chose, panongori nepashoma-shoma pachada kugadziriswa. Asi maprimary aitika kumapata akasiyana-siyana, aitika nerunyararo, aitika zviri pamutemo, aitikavo vanhu vachisarudza wavanoda. Pane vakuru vari kudonha, pane vaduku vari kupinda. Ndo zvinoita demokrasi. Haifanirwi kungoti ichapinza vanhu vakajairikana. Isusu kweduwo kuPDP tiri kushara tinana vaMP abuda musarudzo vachange vachiri kuHarare East, vaBiti vachikunya vari kumbizvo vapfulu vari kunkulumani nekwakadaro daro kune maprimary matatu angosara kumutasa south nekumwe kwakadaro kunova kwatichapedzisa panopedza vamwe vedu maalliance partners kuita maprimary Sondorino asi zviri kufamba zvakanaka pasina bongo zoso pane kunyunyuta tine zvinhano zvinoita kuti vanhu vagadzirisane tiri kutenda zvikuru neprocess iri kuitika kupartner yedu huru yeMDC Alliance inova iyo yakatungamirwa navachamisa iri kutaridza mapato mazhinji kuti maprimary anobudisa zvinoshamisa anobudisa mahwina anenge asingafungirwi zvichienderana nezvido zvevanhu ndo zvatokurudzira kwete maresults emamwe mapato anoti kana akabudisa zvisizvo vacho vanenge vahwina vanonzi ngavaregere kukondesta kana vanotyidzirwa kana kuti inongobudisa result yakajairika.
Asi kava mafume bato reMDCT inotungamirwa navachamisa ramuri kutora semucherechedzo wechakanaka iri. Tiri kuona kuine mapisha-pisha ebata murefu bata mupfupi vamwe vachiramba kuti zviri kubiridzirwa.
Hapane vashoma chete vati zviri kubiridzirwa. Vari kuinda kunotaura navachairmen vanovaivo vakomichi vanovaivo vanotungamira maappeals committee. Pane gwara, of course, kana munhu achangokundwa pane zvaanotaura zvizhinji pane mashoko aanogona kubudisa kuti panapa ndabatirirwa panota apa ndaitwa sei ndo zvinoita election.
Mutauriri webato rePDP vaJacob Mafume vari parunare muHarare naJonga Kandembiri weStudio 7. Sangano reFemale Prisoners Trust kana kuti FemPrist rakabatana nevafundisi vechidzimai neve Evangelical Fellowship of Zimbabwe nezuro vakacherechedza zuva guru rinocherechedzwa pasi rose rekushambidzika kwemadzimai panguva yekutevera kana kuti Menstrual Hygiene Day. Vari kumajeri vevanhukadzi vakawana rubatsiro nezuro. Kuti tinzwe zvizere ngatinzwe inyaya ine mutoro wedu naukiri mudzamiri.
Mukuru weFemPrist amai Rita Nyampinga vakataura kuti zuva iri rakatangiswa muna 2014 nesangano rinonzi WASH rekuGermany vaona kuti hapana aitaura nezvematambudziko anosangana nemadzimai pavanenge vachitevera.
Gore negore rinocherechedzwa musi wa28 May.
Amai Nyampinga vakataura kuti kazhinji vanhu vanokanganwa madzimai ari muusungwa. Nokudaro, vakafunga kubatanidza zvinhu zvokuvapa zvakanangana nenyaya yekutevera kwemadzimai.
Kazhinji kacho tinokanganwa kuti kune vamwe vedu vari muusungwa. Saka taenda neEvangelical Fellowship of Zimbabwe nesu weFemale Prisoner Support Trust. Taita mubatanidzwa wedu wataita kuti tiende ikoko. Tinova nemadzimai aya pamhemberero iyi tichitarisana nekuti utsanana hwavo hwakamira sei. Tatakura chikafu tikanobika tikadya navo, tikatakura mapedzi, tikatakurawo zvene mabhurukwa ekuti vapfeke, nekuti kazhinji vanhu vanopa vanhu sanitary way zvokuvharisa kuti vanhu vabatsirikane panguva yavo yekutevera havawanzova pane mabhurukwa. Zvikuru vari mumajeri vanongoenda chete neizvo zvivharo izvozvo zvokuti vanhu vavhare nemapatapata.
Zvinhu zvinoshandiswa nemadzimai kana vari kutevera zvinodhura chaizvo. Nekudaro amai Nyamupinga vakakurudzira hurumende kuti ipe madzimai zvinhu izvi pachena sezvinoitwawo makondomu.
Ndakuchivhurwawo mafaktori anogadzira sanitary way vagadzirise. Mutengo wemasanitary way udzikire. Kana tikatarisa kuvana vechikoro chaivo vari kutoshushikana nenyaya yemasanitary way.
Mumwe wemadzimai akaendawo kumhemberero iyi amai Virginia Muwanigwa vakataura kuti zvakakodzera kuti madzimai awane mvura panguva yekutevera nokuti zvinogona kuvatadzisa kugara nekushanda zvakanaka.
Taona zviri zvinhu zvekuti zvakakosha kuti patinotaura zvese zvinotarisirwa kumadzimai kuvanhukadzi kuti vange vachiita kuti vachengetedze miri yavo apo pavanenge vachiri zera rekuteera zvizikanwa kuti pane matambudziko mamwe anosangana nevanhukadzi. Ndofunga tiri kuzviziva kuti muZimbabwe zvinezvi nyaya yemvura, kuwanikwa kwemvura chaiyo iri kunetsa. Asi zvinonetsa kuti kana ndiri kuzotaurirwa ndonzi kuti munhu wechikadzi ndinge ndakagadzikana miri wangu ndisinganhuwe ndisingakanganise vanhu ndinge ndakageza. Kugeza zvinoita kana pachinge pachiwanikwa mvura.
Mutevedzeri mukuru wemajeri, Deputy Commissioner General weZimbabwe Prisons and Correctional Services, Amai Fadzai Mufure, vakatsindira mashoko akataurwa naAmai Nyamupinga naAmai Muwanigwa vakati, zvinhu zvakaoma kana uri panguva yekutevera uri musungwa. Ndakamirira Studio 7 kuChikuru B muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Nau dzemitambo, chikwata chengezi Platinum Stars icho chisati chambokundwa kana mutambo mumwe chete mukaso Premier Soccer League chirikuenderera mberi nekushura mare. Mutoro wedu nau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mushure memitambo gumi nemina chikwata chengezi Platinum Stars hatisati charohwa zvichitevera kudambura kwavakaita Harare City 3-1. Ndokuramba vari pamusoro pemakwikwi ezvikwata gumi nezvisere eCastle Lager Premier Soccer League. Mapoints matatu avakatora asiya madamburo ine mapoints matatu pamusoro pengezi Platinum Stars iyo ine mukombe uyu. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti chikwata chake chakabatana kubva kumashure apo vakarova Harare City. Ndiraya anoti ari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu.
Ndikudzwa kufara. Ndikudzwa kufara sikuru.
Tirivo dara.
Vakomana vashanda zvine simba, saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Ndiraya anoti vari kutarisira kuramba vachikwidza pamusoro kusvika vatora mukombe weLeague uyo wavatsvedza kwemakore maviri apfuura.
Tira kuramba tichingoenda, tichingoenda mberi. Tcharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi.
FC Platinum yaramba yakasona ngezi mushure mekushanya nekunorova Chicken Inn 2-0 muLuveve Stadium. Chikwata chanomeni mapeza ichi chave nemapoints makumi matatu nemashanu kubva mumitambo gumi nemina. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: Ngezi 38 points, FC Platinum 35 points, Highlanders 26 points, Chicken Inn 24 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Blauwe Chiefs 12 points, Shabani 12 points, Mutare City Rovers 11 points, Blauwe City 10 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vomirirwa kuti vaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo. Mumwe mushandi wekumajeri opinda munyatwa achipomerwa mhosva yekutsigira vaNelson Chamisa vebato reMDCT. Nasi ndiro zuva rekupedzisira kuti vanhu vatarise mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here mugwaro revavhoti idzva reBVR. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare manheru anhasi nenguva dza7pm. Anokuonekai nemufaro achiti muswere zvakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.